Bato redu MTA riri kuenda pakuzviumba. Takatanga maelections muna 2018 tanga tatanyatsogadzikana sebato rine paya pekuti anonzi muchirungu mastructure tine makomiti kwese kwese netaasika tasvika pakadaro. Saka tichigadzira parudzo ya 2023 tiri kuvaka musangano wedu weMTA. Saka izvozvo tichiri kufamba nenzvimbo dzakawanda tichigadzira makomiti paward pega pega.
Saka muri kuimbisa here kuti muna 2023 muchakwanisa kuti muve nevamiririri mumatunhu ose enyika?
Ndo mubvunzo wakanaka. Ndoda kuvimbisai nevanhu vese veZimbabwe kuti muna 2023 NCA inenge iine vamiririri vehurumende vemuparliament kumatunhu ese, inenge iine vamiriri vachamirira maprovincial council kwese, ichazenge iine vamiririri vemacouncillors kwese. Ndo chinangwa chatiinacho. Inezenge iine presidential candidates. Ipapo takatopa presidential candidates pakatopedzwa takaita musangano wekuti ini ndichange ndiri presidential candidate weNCA. And then kune maMPs kunzvimbo dzakawanda tatova nemacandidates.
Tichitarisa pakuti vamadhuku ndo vanenge vachimirira bato musarudzo dzemutungamiri wenyika, vamwe vari kuti kosei bato renyu siri kuita makongresi atiri kuona achiitwa nevamwe aya vamadhuku?
Tinenge tiine kongresi muna December gorine yeNCA inenge ichiita zvese izvozvo. Parutirwa manominations emapositions zvakawanda. Saka izve kuti tiri presidential candidate zvinobva pakuti ndo zvatakutaurwa nemisangano yakaitwa, asi patikuenda pacongress zvinokwanisa kuchinjwa kana congress yese ikazviti. Zvandiri kutaurira izvozvi ndo zvazviripo sekumira kwatakaita, asi zvese zvatiri kutaura sebato zvinokwanisa kuchinjwa kana vanhu vaungana. Hapana chatingati chakanyorwa padombo. Kwese kwese, even muchaziva kuti muna 2017 vamugabe vanga vatoriwo presidential candidate wezanupf wa 2018, asi pane zvakazochinja zvikakwanisika kuti havana kukwanisa kuramba vari candidate.
Tichitarisa idzo sarudzo idzi, vamwe vanoti havapinde kana pasina kuvandudzwa zvinhu munyaya dzemitemo ine chekuita nesarudzo. Makamira papi ipapo?
Ngandikugadzirise mubvunzo wako. Hakuna munhu ari kuti haapindi musarudzo pasina kugadziswa mutemo. I think mubvunzo wauri kutaura iwo mubvunzo wawanga ujaira kubvunza zvako kubva pakatanga even studio 7. Hakuna munhu akamborega kupinda musarudzo nekuti hakuna zvinhu zvakagadziriswa. Saka hapana nije takamira pasi. Hakuna political party muno muZimbabwe yati handisi kupinda musarudzo.
Tichitarisa idzo nyaya dzesarudzo, takataura svondo rapera navakomichi vachiti zviri nani kuti sarudzo dzimbosendekwe paruti poitwa nhaurirano. Munoti kudii nedanho iroro?
Hatiwirirani navo panyaya iyo kana vachitaura zvakati. Hakuna chinonzi nhaurirano dzinoitwa dzichimisa sarudzo nekuti sarudzo ichi chakatongwa pamutemo. Hakuna munhu ane raiti yekunge ari president kana kuti member of parliament kunze kwezvaanenge asarudzwa nevanhu. Tikasarudza vanhu takasarudza vakapuwa 5 years yekunge vari mugovernment o vari muparliament. Saka neikudaro tabva ipapo apo hakuna umwe munhu anenge aine chikodzero yekuti ataure aite zvinhu kudaro. Hakuna nyika yakatombozviita zvavari kutaura izvo zvokuti munomira moti hakuna election tiri kuita. Inenge itori cool yakadaro iyi. Saka sarudzo dzinotoitwa muna 2023 5 years dzinenge dzapera, hakuna munhu anenge achine kodzero yekunge achiti ndiri mutungamiri weZimbabwe kubva kuna vamunangagwa kusvika kune munhu anenge aripa. Tinofanira kuita imwe sarudzo.